veruzhinji muHarare nhasi vaswera vari mudzimba vachitevedzera kurudziro yavamunangagwa yekuti nyika ivharwe kwamazuva makumi maviri nerimwe chete kubva nhasi. Mumwe mugari wemusha unogara veruzhinji wembare Vafarai Mwayera vati danho rakatorwa nehurumende idanho rakanaka zvikuru, vachiti danho iri rinobatsira kuti chirwere checovid-19 chisapararire.
Inini ndiri kuitambira zvakanaka because tikatarisa kunana Italy kuri kufa vanhu vakawanda pazuva. Saka tikaita ignorant maZimbabweans ka isusu tinofa. Saka tofanira kutogara muDzimba. President vatiita zviri right kuti timboita sei? Timbogara muDzimba because zvinobatsira upenyu hwedu kuti chirwere chisaita sei? Chisapararira. Zviri right.
Mumwe mushando wekanzuro yeHarare uyo angachitsvaira marara pamusika unokwirirwa mabhazi pambare pakare vawanda chiromba vati kugara nzvimbo dzese dzakashambidzika kunobatsirawo kurwisa chirwere ichi.
Ndochokwadi isusu hatifanira kutomira basa nekuti tisizokirinisa nzvimbo. Tisizoita kuti nzvimbo dzigare dzakachena. Ini takagara kubasa isu takagara kumba isusu ka nzvimbo dzogara dzakasviba. So zvirwere zvinosumuka futi zvakatowanda dan chirwere chatiri kutyira ichi. Ndosaka tauya kubasa. Ende kubasa hatiregedzi kuya toramba tiriko kubasa. Ende for sure tichange tiriko kubasa kusvika Mwari atitungamira kuti coronavirus ibude muno muZimbabwe ipere mukati meino nzvimbo.
Kunyange hazvo zvimwe zvitoro zvinotengesa zvekudya zvanga zvakavhurwa pakati pedhorobha, mumwe anoshandira mudhorobha vatenda ikona vati zvitoro zvanga zvakavhura zvanga zviri zvishoma uye zvishoma zvanga zvakavhura zvanga zvakwidza mitengo.
Toro nenyaya yelockdown takange tanzwa kunzi masupermarkets anenge akavhura, apa tiri kutonzwa nekutendera tichitotsvaga kuti tingoona temu yandaona iri pana kona second na Nelson na Jason ndio yakavhura. Saka tikushaza kuti vanhu tinorarama sei mai kana vaita shutdown ma shops lisi daita chikwasa kuwana chikafu zvazviri nani masupermarkets akavhura.
Vamwe vanorarama nekutengesa vaClemence Stole vati vaswera vachiita hwakiti negonzo nemapurisa pavanga vachitengesera matapiri avo vari mumotokari yavo vachiti hapana zvavangaite nekuti vana vavo vangaziye nenzara.
Isirungo tenge so tukaviga bati atisisina staff ya kawanda ya ishoma kati ungupiro za vara na menu wa rimitu wacha we.
Izvi zvinouyawo apo mutungamiriri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vakurudzira vezvitoro kuti vasakwidze mitengo yezvinhu zvisina mwero.
Zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Vamwe vakaita savaJames Nyazika vati vamukira kumabhanga kunotora mari kuti vaone kutenga zvokudya kwemazuva ari kutevera asi hapana bhanga ranga rakavhurwa.
Nyaya yemabhengi runetsa cause tamuka makuseni chari chaiwo and we've been to Avondale, Semilevi, also 5th Avenue and also pa headquarters pacho pana Samora, they also closed and atoruma one cause they gave a short notice. We only got notified on Friday. Chinzis on usual, there will be a shutdown on Monday and we only had Saturday to get our monies.
Asi governor webanga guru renyika vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunare kuti veruzhinji vanofanira kushandisa makadhi mukutenga muzvitoro pamwe nemari dzemumafoni vachiti kuti mabhanga avhurwe zvinoita kuti vanhu vaungane izvo zvisiri kukurudzirwa nehurumende. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunare kuti vafara kuti vanhu vatevedzera kurudziro yehurumende vachiti kusaungana kunoderedza mukano wekuti vanhu vabatsira chirwere checovid-19. Asi vamwe vanhu vaonekwa vakaungana mune zvimwe zvitoro vari mumitsetse yekutenga zvinhu zvakaita sehupfu. Mabhazi ezupco anga achifambawo achitakura vanhu vakanzi nehurumende vavo yekubasa vanosanganisira vashandi vemuzvipatara, mapazi ehurumende, vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mishonga nevanoshanda muzvitoro. Zvichakadaro vanhu vakawanda vateerera kurudziro yekuti vasabude panze munzvimbo dzakaita sechinhoi, marondera nemasvingo uko kwanzi kwanga kuine mauto achibatsirana nemapurisa kukurudzira vanhu kuti vabude mumugwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.